This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 29 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kunyange hazvo dingindira remusangano weAfrican Union riri rekusimudzira vanhukadzi, zvinhu zvakaoma kuti vanhukadzi vanze vaenzaniswe nevanhurume sezvo vaine masikirwo akasiyana.
Mutungamiri weMDCT vamogeni tsvangirai nhasi vashanyira musha unogara veruzhinji weEpworth uri kumahombekombe kweHarare kuti vanozvionera vega pamunosefodya magariro ari kuita vanhu ikoko.
Vagari vemugweru vanoratidzira vachiti havasi kufarira urongwa zviri kurongwa nekanzuro yavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti kunyange hazvo dingindira remusangano weAfrican Union riri rekusimudzira vanhukadzi, zvinhu zvakaoma kuti vanhukadzi vanze vaenzaniswe nevanhurume sezvo vaine masikirwo akasiyana neevarume. Vachitaura vari muAddis Ababa kuEthiopia naSandra Nyaira weStudio 7, vaMugabe vati vari kuzvisiyira kuvanhukadzi kuti vave neuwandu hunokodzera muzvinzvimbo zvepamusoro munyaya dzematongerwo enyika. VaMugabe vatiwo vanhukadzi vakakwanisa kuita izvi, vanhurume vanozvitambira. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vapiwe mari dzinoenderana nedzevanhurume uye kuti kana vakazvitakura vabhadharwe kumabasa kwavo kwemwedzi mipfumbamwe yose.
We leave it to the women. If they give us the numbers that will bring about the balance fine. But the treatment generally of women. Yeah, so equal pay for equal work. And even as they get pregnant, they must be paid if they are employed. They must be paid for that period and not for, you know, companies or government to say, we will give you only 3 months. It must be 9 months, right?
VaMugabe vatiwo nyika dzemuAfrica dziri pamberi mukuremekedza kodzero dzevanhukadzi zvichienzaniswa nenyika dzekuEurope dzine vanhukadzi vashoma muparamende. Vachitaura sekufara zvavo, vaMugabe vaudza Sandra kuti vachamuendesa kuEurope kusina vanhukadzi vakawanda muparamende, asi nyika idzi dzichida kuudza nyika dzemuAfrica zvakakoshera kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. VaMugabe vatiwo nyika dzemuEurope hadzisi kuwedzera uwandu hwevanhukadzi muparamende. Vati Africa inofanirwa kutaura nezvekuenzaniswa kwevanhu vose, kwete kuudzwa neEurope iri kutadza kuzviita.
We will have to send you to Europe because they are not doing anything about women as our missionaries. And get them to say, why is that you don't have enough women in your parliaments? You started long ago, and you talk about gender to us. Don't talk about gender to us. We talk about gender to ourselves.
Vanga vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitaura vari muAddis Ababa kuEthiopia.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mutungamiri weMDCT vamogeni tsvangirai nhasi vashanyira musha unogara veruzhinji weEpworth uri kumucheto kweHarare vachiti vanoda kunozvionera vega pamunosefodya kuti vanhu variko vari kugara zvakaita sei. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatsvangirai vachandirwa nemufaro mukuru apo vashanyira nzvimbo nhatu muEpworth dzinoti Pentagon, Solani pamwe neOversview pavanzwa matambudziko ari kusangana nevagari vemunharaunda iyi. Amai Lilian Maposa vanogara kuOversview vati chiri kunyanya kunetsa inyaya yepekugara sezvo dzimba zhinji dzakapwanywa nehurumende gore rapera vachiti vamwe vanhu vari kurara panze. Vatiwo mamwe matumba ari kugara vanhu ari kuputsika nekunaya kuri kuita mvura mazuva ano sezvo matumba aya akavakwa zvisina kusimba pamusana pekuti vanhu vari kutya kuti vakashandisa mari yakawanda mukuvaka dzimba vanogona kumuka vapwanyirwa dzimba dzavo nehurumende iyo iri kuti dzimba zhinji dziri muEpworth dzakavakwa zvisiri pamurau.
Pekugara chaipo dambudziko ririmo nderekuti dzimba chaidzo vamwe vakango vakadzimba zvezvidhina dzimwe dzakatodona, dzimba zhinji dzakapera kudona. Saka kudona kwadzakaita tinoda kuti kushaya mari pamusana pedambudziko yekushaya mari, kushaya mabasa. Ndoti vabereki takatadza kuzvivakira tikavaka dzimba dzezvidhina zvisina kutsva zvadonha nhasi.
Asi hurumende inoti veruzhinji vanofanira kuvaka dzimba munzvimbo dzakatarwa nemakanzuru kuti ndidzo dzinovakirwa dzimba. Mumwe mugari wekuPentagon vaShelton Java vatiwo hutano hwevanhu vazhinji hwave munjodzi sezvo vanhu vasina pekugara ava vachiitira tsvina pese pese nepamusana pekushayikwa kwezvimbuzi. VaJava vatiwo vanhu vazhinji vari kunwa mvura isina kushambidzika yavanochera murukova runoerera tsvina inenge yaitwa nevanhu.
Hamajacha nezvidzimba dzanyanya kutoterwa nemvura zvekuti hatizive kuti kumberi kwatinoenda uko zvichange zvakamira sei, nekuti dzimba tiri kutotarisira kuti dziri kutodona ende dziri kuramba dzichidona. Nyaya yekushayikwa kwezvimbuzi majacha iko zvino zvi munhu akungoti akaita tsvina yaakubva yatongobuda ichierera nemvura ichienda. Saka ndopatiri kutaura nawo yedhayariya, ndopatiri kuwana futi mvura yekunwa pakare ipapo. Saka utano hwedu hwakutonetsa.
Zvichakadai vatsvangirai vati hurumende inofanira kubuda pachena panyaya yebhodhi rekanzuro yeEpworth kuti riri pasi pekanzuro yeruwa here kana kuti yeHarare, kuitira kuti pave newekubvunza kana zvinhu zvaita manyamamire nerongo muEpworth.
Tanga chatitaita isusu seMDC ndechekumeka shuwa kuti iyo inonzi Epworth residential area dzese dzine municipal status, dzine jurisdiction yeminisipariti. Because kana mane minisipariti ndo ichaona kuti vanhu vapuwa mvura sei, vanhu vakagara sei, uye vanhu vachavakira papi. Zvokungoti umwe nomwe wada kuvaka paanoda, izvo zvichagadziriswa nokufamba kwenguva.
Vatiwo chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende iripo pari zvino haina hanya nevanhu, vachiti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika pamwe nemagariro evanhu kuri kukonzerwa nehurumende isina urongo hwekuvandudza zvinhu munyika. Vati bato ravo richatora matanho nekukasika ekubatsira vagari vekuEpworth zvikuru sei panyaya yekuwaniswa kwemvura yakachena.
Tichaona kuti isusu nevamwe tione kuti the problems dzamuri kuita rei dzemvura zvenhingi zvatinokwanisawo nguva ino zvinogona here kuorganizwa kana kuaprochawo vamwe kuti nyaya yanetsa kuEpworth inyaya yemvura. Ndandiri kuhopuli musi unono vanhu vari kuchera mumatsime zvekumusha kuenda kuchikwinda kukliniki kwacho kwakazara vanhu vane manyoka chete. Inyaya yemvura ka mvura kana isi raita vanhu vanoita manyoka. Saka tiri kudawo kukurudzirai kuti zvatoda kuita isusu sehurumende kana tapinda is to make sure kuti Epworth is incorporated in the urban centers so that iyo rural authority yacho kana kuti city yacho iyoyo inofanira kumeka sure kuti yaisa migwagwa, yaisa mvura yakanaka, yaisa magete. But that's in the long term. In the short term tichaonawo kuti even nyaya yekuiswa mabohole anotova nani pane kuti vanhu vaswere vachichera.
Sezvo vanowanzogara taura nguva nenguva, vatsvangirai vakurudzira kuti vatsigiri vavo vasaite zvemhirizhonga kunyange vakadenwa nenhengo dzezanupf. Munzvimbo dzese dzafambwa muEpworth nhasi navatsvangirai, vatsvangirai vatambirwa nemufaro mukuru nevanotengesa mumisika pamwe nevanhu vanga vari mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemugweru nhasi varatidzira vachitsutsumwa nenyaya yekuti kanzuro yavo haina hanya nekutambura kuri kuita vagari vakawanda muguta iri sezviri kuita veruzhinji munyika. Mutorero wenhautaurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Inamvura, kare ava avo vange vachipfuura makumi mana varatidzira nhasi mangwanani vachifamba vachiimba vakabata zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana siyana kubva paAscott Clubhouse mumusha weAscott vakapfuura nemumusha wemambo ndokuzosvika pamahofisi ekanzuro ari mumusha wemutapa apo vazoungana. Mukuru mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association kana kuti GRA vaCornelius Lipiwe vanoti vagari havazi kufara nepamusoro pedanho rakatorwa nekanzuru rekuendesa vagari vane zvikwereti kumagweta. Vanotiwo vagari havazi kutsigira urongwa hwekanzuru hwekukwidza mitero inobhadharwa nevagari rwendo runo.
Demonstration yakanangana nekubvisirwa kuri kuitwa vanhu mamiters mushure mekunge vadini vatadza kubhadhara. Plus yakanangana zvefuti nekusungiswa kuri kuitwa vanhu vachiendeswa kuma debt collectors. Yakanangana futi nekukwidzwa kuri kuda kuitwa mutero wedzimba ne 35% vanhu vari kuti ko motikwidzira ne 35% imi muchiti tisungisira kutadza kubhadhara yagara iripo tingararama sei mugweru.
Vaselipiwe vanoti zvino zvinoshamisa kuti kanzuri iri kuda kukwidza mitero ivo vanhu vari kunetseka kubhadhara mitero iripo pari zvino. Mumwe mugari angoda kuzvidoma nezita rekuti amai privilege vatsinhirawo izvi vachiti kanzuro inofanirwa kunzwisisa kuti kutadza kubhadhara mitero kuri kuita vagari kuri kukonzerwa nekuoma kwakaita zvinhu munyika.
Hatisi kuramba kuti tine zvikwereti asi taikumbirawo kuti tibhadharewo pashoma pashoma vachitinzwisisa vekanzuru. Zvimwe zvacho ndezvekutivo vekanzuru ndokunoshanda varume vedu nevana vedu ndokunobva futi mari dzekubhadhara marets acho iwayo. Saka tikukundikana kuti iyo kanzuro haisi kubhadhara vashandi vayo. Saka tachikumbira kuti vadzise marets avo iwayo atiri kubhadhara vatipewo mukana wekubhadhara zvishoma nezvishoma.
Mumwe womugari amai don't care nukarume vanoti nyaya yekuvharira vagari vane zvikwereti mvura inogona kukonzera kuvepo kwezvirwere zvakadai sekorera.
Iyo zvizvi vana takungotendai munotumba pasina toilet, hatishandisi toilet, takungotumba mutsvina yakungoitirwa panze chero kumadziro chero mumaroad mumastreet mumagoronga. Tsvina yekutanga zvekorera yekutanga zvesaka pana chete chetagadzirisa.
Kuratidzira kwaita vagari nhasi ndekwechipiri mumwedzi uno mushure mekuratidzira kwakaita vamwe vagari mumusha wemukobha masvondo maviri apfuura. Vagari ava vaichema-chema nenyaya imwe chete yekuti kanzuro haifanirwe kusungisa vagari vane zvikwereti. Vaselipiwe vanoti vagari vakazvipira kuti vataurirane nekanzuru vaonesane kuti vangabhadhara sei zvikwereti zvavainazvo. Asi vanoti vekanzuru vari kuratidza kusanzwisisa panyaya iyi.
Vakati pane kusungiswa vachada kuti tiite payment plan, but payment plan yavari kutaura haisi kubuda. Munhu ane chikwereti che700 vari kumuti atanga unza 350 then ozobhadhara imwe yacho yasara pa2 months. Tiri kuti izvozvo ndo zvakaoma. Ngavaite payment plan yekuti munhu abhadhare current plus a certain amount inenge ichienda towards chikwereti chake, so that ivo vohwina isusu towina wose vagari tichienda kumberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai. Pakaratidzira vamwe vagari masvondo maviri apfuura, vaKombai vakavimbisa kuti kanzuro yaizoita musangano wekuti itore chisungo chekuti vagari vane zvikwereti vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurirana nekanzuru kuti vobhadhara zvikwereti zvavo sei, kwete kuvasungisa. Nekuda kwekuoma kuri kuramba kuchiita zveupfumi munyika, makanzuro emumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika ari kutosvorana nevagari panyaya dzekubhadhara mitero sezvo vagari vakawanda vari kunetseka pakubhadhara mitero iyi. Asi vaDidmus Dewa vanove mudzidzisi neZimbabwe Open University vachitaura vakazvimirira vega semuongorori wenyaya dzezveupfumi vanoti kanzuro nevagari vanofanirwa kunzwisisana voronga nzira inoita kuti vagarisane zvinoenderana neupfumi huripo kuitirawo kuti kanzuro isaremerwe nemabasa ayo ukuwo vagari vachibvisawo pashoma pavainapo. Matambudziko akatarisana neguta reGweru nevagari varo matambudziko ari kuitikawo mumaguta nemumadhorobha ose ari munyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka miya dzemari munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
vateereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai kuti chirongwa chenyu chawane Facebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorera zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Muganhu uri pakati peIsrael neLebanon anga wanga uine runyararo nhasi zuva rimwe chete paita kurwisana kunotyisa pakati pemauto emunyika mbiri idzi, uye mauto maviri emuIsrael anonzi akafa pamwe neuto rimwe chete reUnited Nations rebazi rekuchengetedzwa kwerunyararo. Kurwisana uku kwakaitika nezuro uye kwakatangwa nechikwata chemuLebanon cheHezbollah chichishandisa marockets mukurwisa mauto emuIsrael ari pamuganhu uyu. Israel yakadzosera nekurwisa nemuchadenga pamwe nekushandisa maroketi.
Kambani yendege yeMalaysia Airlines yaburitsa zviri pamutemo kuti kutsakatika kwakaita ndege yayo Flight MH370 kwakakonzerwa netsaona. Izvi zvinoreva kuti vanhu vose mazana maviri nemakumi matatu nemakumi matanhatu navapfumbamwe vaive mundege iyi vava kunzi vakafa vose. Kuburitswa kwemashoko aya kunoreva kuti hama dzevafi dzave kugona kunyorera kambani iyi kuti dziripwe zvichitevera kufa kwevanhu ava vari mundege iyi.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel zima muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wisdom, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Musangano weAfrican Union uri pakati muguta guru reEthiopia Addis Ababa, uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa zvakare kupiwa chigaro chasachigaro wesangano iri, ukuzve varisa chigaro weSADC. Vatungamiri wenyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kusangana mangwana pamwe nemugovera kuti vazeye nyaya dzinonzi dziri paurongwa hwehurukuro dzinonzi dzinosanganisira nyaya yechikwata cheBoko Haram, icho chaonesa hurumende yeNigeria ndondo, chirwere cheEbola pamwe nenyaya dzoupfumi muAfrica yose. Svondo rino, African Union yakanyorerana chibvumirano neChina, icho chinonzi chichaita kuti China igadzire njanji dzichapinda nemunyika dzose dzemuAfrica. Gore rino, dingindira remusangano uyu rakanangana nekupiwa masimba kwevanhukadzi pamwe nebudiriro muAfrica munzira yekusvika mugore ra2063 kana kuti Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Asi nyaya hombe inonzi iri kutariswa nevamwe ndeyekuti African Union inobudirira here kupedza matambudziko akatarisana nenhengo dzayo. Imwe nyaya ndeyekuti vaMugabe vakapiwa usachigaro nemugovera wesangano iri vanokwanisa here kufambisa zvigaro zvitatu panguva imwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachavasimangongera pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vaNick Mangwana. Tatanga nekubvunza vamangongera kuti vanoona sei nezvemusangano uyu.
Kana takatarisa nyaya dziri kutambudza Africa pari zvino, ndofunga tine nyaya dzakawanda. zvinofanira kunge dzichikurukurwa kana kuti dzaifanira kunge dzakatokurukurwa kare. Ndofunga inini ndiri munhu akatoshushikanawo chaizvo kana ndakatarisa African Union semusangano weAfrica unofanira kunge uchidhila nemaproblems eAfrica. Vane mutauro umwe wavanotaura unonzi African Solutions to African Problems. But pane kakusanyatsobata mabasa kakanaka kataona, particularly kana takatarisa zvanga zvichiitika kuNigeria kana kuti zviri kuitika kuNigeria iko zvino izvi. Kune nyaya yanetsa yeBoko Haram. Kuri kurayiwa thousands of people, kune abductions nezvimwe zvakadaro. Ndaitofungidzira kuti chaonawo African Union ichisimuka ichiita an emergency summit yekuti ngatitaurei nezvenyaya iyi uye zvekuti toisa musoro pamwe chete sei seAfrica. But hatina kumboona izvozvo zvichiitika. Totarisawo tikakompeya zvakaitika pakaitika kumaterrorist attacks akaitika kuParis. Takatoona kushushikana kweEurope yese kana ndingatoti the whole Western world yakaisa musoro pamwe pakapedzisira paitika zimachi rakaitika muParis riyariya. But handina kuona kuAfrica kunoku kuchiratidzawo kubatanidza musoro kwakadaro.
Vamangwana.
Ndingangoti vamangongera vanyatsobata mungoi nyaya chaizvo chaizvo. Hazvina chidzi kubvumirana navo, tichabvumirana navo panguva zvinezvi. Pakuti Boko Haram neEl Shabab ndo mapoka anetsa muAfrica. Vanhu vazhinji vari kufa maAfricans. Asi pandinotipesane nepataura vamangongera kuti mubatanidzwa wenyika dzeAfrica yose haukwanise kungopindira kana iyo Nigeria, totaura nyaya yeBoko Haram. Nigeria isingakoshese upenyu hwavanhu vavo. Kana tiri kutaura nezveAfrican Union, kana tiri kuti idambudziko rokuti vatongi vakasarudzwa muAfrica havasi kukoshesa upenyu hwevagari nezvizvarwa zvenyika dzavo.
Vamangongera, dingindira regore rino remusangano riri kutarisa nyaya yekupiwa kwemasimba kumadzimai. Munoona here Africa ichizaisa dingindira iroro?
Dambudziko ratinaro nderekuti kana takatarisa nyaya yekuenzaniswa kwemasimba pakati pemadzimai nevarume, vazhinji vari muAfrica vanongotaura nezvazvo sekuti slogan. Asi kana takuzotarisa commitment chaiyo yekuti vari kuzviita here kunyika kwavo, kumabasa kwavanoshanda nemagovernment departments avanenge vainavo, hationi kunge panenge pane that commitment. Izvi zvinotiratidza kuti masociety edu kana kuti macommunity edu haasati asvika pachinguva chekuti vange vachigamuchira nyaya yekuti varume nemadzimai vanokwanisa kunge vachivana masimba akafanana. Ukatotarisa even maconstitution chaiwo chaiwo, isisu yedu yatakabva kunyora muna 2013 yakaadoptwa iyoyo tisati taenda kumaelection, inototaura nyaya dzekuti kuchava negender equality mumacommissions, mumagovernment departments nezvimwe zvakadaro. Asi ukatarisa iwowo maitirwo anenge achiitwa basa nevatungamiriri vedu, hakutorina equality iyoyo kana kuti kuenzanisa ikoko.
Vamangwana, nyaya yemadzimai.
Vamangongera, imi musati shora muchidero. Chinoitika ndechekudai tikatarisa muAfrica, Africa iri kubudirira zvikuru kunyange zvayo iri society inokudzurudza varume, asi panyaya yekuenzanisa namadzimai Africa iri kufamba zvakanaka chaizvo.
Vamangongera, munoona here vamugabe vachibudirira kuzenge vachibata mabasa ose matatu sezvavanenge vachitarisirwa?
Vamugabe munhu ari kusangana nehondo dzato dzaari kurwa kuno kunyika. MuzanuPF mune kubhamburana mutaura kwatikuita izvizvizvi. Saka ndinoona kunge vamugabe izvozvo zvichavadzokera kumashure, nekuti ndopavanenge vaunyanyisa energy yavo kuti mupati mavo mutange muchizofamba zvakadii.
Vamangwana, nyaya yekuti vamugabe vangangotora usachigaro weAfrican Union vari zvakare sachigaro weSADC vari mutungamiri weZimbabwe.
Vanhu vasara vari kurarama, hakuna munhu anokurudzira Africa nekuti maAfricans vave namasimba avo, vave nekuzvitonga kuzere, vave nekuzvimirira kuzere kudarika vamugabe. Saka utungamiriri hwapiwa munhu anovimba neAfrica, munhu anokurudzira Africa kudarika mumwe munhu wese.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANUPF vaNick Mangwana vari parunare kuLondon kuBritain. Manzwa zvakare nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi Mangongera vari parunare muHarare neStudio 7.
Mubatanidzwa wenyika dzemuEuropean Union kana kuti EU uri kutarisirwa mazuva mashoma anotevera kunyorerana pasi chibvumirano cheNational Indicative Program chichaona EU ichipa hurumende yeZimbabwe rubatsiro rwemari inosvika mazana maviri nemakumi matanhatu nematanhatu emamiriyoni emadhora. Mumiriri weEU muZimbabwe vaPhilippe Van Damme vaudza Studio 7 kuti homwe yesangano ravo iyi ichabatsira Zimbabwe kwemakore mashanu. vati mari yekutanga iri kuenda kuzvirongwa zvakaita sekudzidzisa zviga sekuvandudza zviga zvebumbiro remitemo uye nyaya dzezveutano. Hurumende yanga yave nemakore 13 isingapiwe mari neEU mushure mekutemerwa zvirango ichipomerwa mhosva yekubirira sarudzo uye kutyora kodzero dzevanhu. Asi Zimbabwe inoti mashura aya akatanga mushure mekunge yatanga kugovera ivhu kuvatema. Asi dzimwe nyanzvi nyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kudyidzana kweZimbabwe neEU uku kuchatopa kuti hurumende yeZimbabwe iite madiro ajojina ichitadza kuremekedza kodzero dzevanhu. Vavandame vanoti vanoona kudyidzana neZimbabwe kuchivapa mukana wekuti vaikurudzire kuvandudza zvinhu pane kuidzinga padare. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi nyadzi zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeBoardre Zimbabwe Democracy Institute vaRashweti Mukundu kuti tinzwewo maonero avo.
Iyi nyaya iyi haishamisi nekuti vatungamiriri kana kuti vamiririri venyika dzeEuropean Union vakanga vataura nechakare kuti vachatsvaga matanho kana mazano ekuti vatange kushanda nehurumende yeZANU-PF vachibatsira munyaya dzatingati masocial programs kana kuti urongwa hune chekuita neupenyu hwevanhu zvakaita seutano, dzidzo nezvimwe zvakadaro. Handione zvine dambudziko hazvo. Chatinongotarisira pamusoro penyaya ndechekuti boka reEU riisewo zvinangwa kana kuti zvinetswa zviri kutarisa nevano muZimbabwe patafura pavanotaura nehurumende yeZANU-PF. Vaburitse pachena kuti nhangozvo vachange vakuunza mari yekubatsira hurumende mukuita basa mukati menyika inoyi. Zvinhu zvakaitawo sekutongwa kwejekerere, zvakaitawo serusununguko rwevanhu kutaura zvavanoda, rusununguko rwemanewspaper nematerevhizheni nemawires kutaura nekutaura pamusoro penyaya dzevanhu, sununguko yevanhu kuita zvematongerwo enyika, sununguko yevanhu kutaurawo zvavanofunga pamusoro penyika, inge ichitariswawo kuti hurumende yeZANU-PF iri kuremekedza kodzero dzevanhu idzodzo. Uyezve kuti pachine matambudziko akawanda ari kutarisana nehurumende yeZANU-PF, huru racho riri rekuti mukati menyika inoyi mune uori hwakawandisa. Saka zvinhu zvingashamise kwazvo kuti ingoti takuda kushanda nehurumende yeZANU-PF mari dzacho dzopedzera dzaakudyiwa, dzichitengeswa dzimotokari, dzichitengeswa imba dzinogarwa nevakuru, dzimwe dzichiroreswa madzimai akawandisa zvinongoitwa nevakuru mai vezvematongerwo enyika. Saka zvinochida kuti mari yese iri kunzwa mukati menyika inoyi inge ichibatsira vana veZimbabwe.
Asika muumiriri weEU muZimbabwe ari kuti iye vakazviona zvakakodzera kuti vagare pasi padare nehurumende yeZimbabwe pane kuti vangoiti ngaende kunovhiya mbudzi vachiti zvazvisi kubatsira.
Ipapo tinovanzwisisa nekuti ivo sevanhu vekunze, sevanhu vari kuuya kuzobatsira, ndingati zvavakabata maoko zvavangashandise kuti vasandore mafungiro eZANU-PF zvingave zvishoma. Asi ivo inyika dzakati kwirirei panyaya dzeupfumi, inyika dzine izwi rinonzwikwa panyaya dzezvematongerwo enyika. Saka zvinenge zvakanakawo kuti pavari kukurukura nehurumende apa vabva vaburitsawo pachena kuti tinotarisirawo kuti bumbiro remutemo kunyanya rakatambirwa mugore ra2013 ringe richizadziswa richichenderana nekusandura mitemo yakawanda iri mukati menyika, mitemo yezvekusununguka kwemapepanhau yemawairesi, kusununguka kwevanhu kufamba vachitaura zvavanoda, kana kusununguka kwevanhu mukuronga dzatingati budiriro yenzvimbo dzavo nenyika yese.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeBoardre reZimbabwe Democracy Institute vaRashweti Mukundu vari parunare muHarare.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch rinoti dzihurumende dzepasi rose dziri kukanganisa zvikuru apo dzinosiya kodzero dzisina kuchengetedzwa apo dzinenge dzichisimbaradza kuzvichengetedza. Mugwaro raro repagore raburitswa nhasi, sangano iri rinoti Nigeria, Iraq, Syria, Israel neAmerica dziri panyika dzinoshandisa kuzvichengetedza mukutyora kodzero.
Aiwa, vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa kuAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia, uko kuri kukurukurwa nyaya dzekunge pachikurudzirwa kuti pachengetedzwe kodzero dzemadzimai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti zvinhu zvakaoma kuti vanhukadzi vanze vaenzaniswe nevanhurume. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande naJonga.
Thank you, Jonga, and blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, January 29th, 2015. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Here are our top stories this evening.
The European Union is next week expected to resume direct aid to the Zimbabwe government after a 13-year hiatus.
We hope that some of the programs can start immediately because we have, of course, started preparing this whole process months ago. So we hope that we will have some programs which we can start up immediately.
Some Gweru residents hold a peaceful demonstration in the Midlands capital against what they say is council's insensitivity on hardships faced by locals.
Residents of Gweru are only pleading with the council that, look here, we are failing to pay whatever is there, and you are actually proposing to increase the tariffs by 35%. It's not workable. There's this problem of liquidity crunch.
And Zimbabwe President Robert Mugabe says, although the African Union's theme for its summit in Ethiopia this week is women empowerment, it is impossible for women to be at par with men politically because of their biological role of bearing children.
The European Union is next week expected to resume direct aid to the Zimbabwe government after a 13-year hiatus. The 28-member EU bloc is expected to sign a $266 million national indicative program with Harare to fund a number of projects that include health and the constitutional alignment. The EU in 2002 suspended direct funding to the Harare government, accusing it of electoral fraud and human rights abuses. But Harare says the EU imposed sanctions on the country after Zimbabwe embarked on its land reform program by seizing land from the minority whites and giving it to the majority blacks.
Last year, the EU suspended sanctions on eight of Zimbabwe's most powerful military and political figures, but kept them on President Robert Mugabe and his wife Grace in a cautious easing of its policy. EU Ambassador to Zimbabwe, Philip Van Damme, tells Studio 7's Blessing Zulu that the deal will be sealed soon with Harare to support government programs.
The exact timing of the signature has still to be convened with the government, but basically within that program we have three main sectors of concentration: governance, both political and economic governance, including public finance management on the economic side and constitutional alignment. We have a second sector of concentration, which is agriculture, and the third one, which is health.
So when are you likely to resume the funding?
We will sign somewhere early February. The formal adoption by the European Commission will be done tomorrow. So we have just to convene for an appropriate date, with convening date for all parties here in Harare, somewhere early February. If it's not next week, it will be the week after next week probably, to sign up. And we hope that some of the programs can start immediately, because we have, of course, started preparing this whole process months ago. So we hope that we will have some programs which we can start up immediately, notably one support program to the Health Transition Fund for something like $50 million now. I know that the euro is weakening, but something like that. And then a couple of government programs which we think could start very quickly as well. And then other programs will start a little bit later in the year.
There are still some ambassadors who are concerned that not much has actually changed in Zimbabwe, and they are surprised why the EU is engaging the government at this juncture.
Well, we are engaged with the government because we believe that policy dialogue may help changing this environment towards a more conducive environment for development and for the consolidation of democracy.
That was EU Ambassador to Zimbabwe, Philippe Van Damme, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
But political analyst Rashid Mukundu, a board member of the Zimbabwe Democracy Institute, tells Blessing that the EU must not give Harare a blank check.
The concern, I think, from a civil society perspective, is that any support to the Zimbabwean government must be clearly tied to tangible and achievable steps with regard to the respect and the observance of constitutional governance. More so, the steps that ZANU-PF is taking to realign the current or existing laws with the new constitution, respect for political freedoms, respect for human rights generally. I don't foresee a ZANU-PF immediately responding on these issues. So from a civil society perspective, the other concern then is that there appear to be some desperation on the part of the EU to normalize relations with the ZANU-PF government without tangible change being noted on the ground. So the concern remains that any support to the ZANU-PF government must be done in a manner that ultimately benefits the citizens of this country.
But in response to that, the ambassador is saying that the bloc has seen it fit to engage Zimbabwe because their argument is that they can only change things if they are directly involved as opposed to not engaging at all.
It's a plausible argument if you are looking from an outside perspective, that they have limitations to the extent to which they can change the political setup in Zimbabwe. But what we are saying is that in their discussions with the ZANU-PF government, let them put things down on paper. These are benchmarks that need to be observed, or targets that need to be met in the democratization of Zimbabwe.
That was political analyst Rashid Mukundu, a board member of the Zimbabwe Democracy Institute, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Meanwhile, a visiting French business delegation has demanded clarity on Zimbabwe's empowerment law, saying they want to invest in a risk-free environment. Our correspondent Ivan Chifera has more detail from Harare.
Head of delegation Gerald Wolf told journalists that while conditions for investments have improved in Zimbabwe, they need guarantees that their investments would be safe in the country.
We want to be sure that conditions are met to have a non-risky investment, because at the end of the day, this is it for a business. Business has to be in a de-risky environment.
But emerging from a meeting with President Robert Mugabe and Finance Minister Patrick Chinamasa at State House, Wolf said they had secured some of the guarantees.
We got some insurance on that. This is good news. And now we're going to work with our counterparts from the Zimbabwean companies in order to prepare the future of this country.
He said French companies are looking for long-term partnerships in Zimbabwe, hence the need for guarantees on their investments. Chinamasa noted that Zimbabwe remains open to investment and government was doing everything to create a conducive environment to attract investment from all over the world. He said government would soon come up with clear, consistent and predictable policies.
Changes that affect the original decision adversely should be avoided. So we have committed ourselves, and the discussions were excellent with His Excellency, that with respect to the indigenization policy, we are very clear. The resource-based sector is a different story and should be treated strictly as the 51.49%.
French Ambassador to Zimbabwe Laurent Delahousse said Zimbabwe also needed to be clear on the issue of property rights in order to attract foreign direct investment.
There are issues around property rights in Zimbabwe, and there again, foreign investors need clarification from the government of Zimbabwe.
Lack of clarity on the country's empowerment law and rampant violation of property and other rights by the state have been cited as some of the major stumbling blocks in attracting foreign investment. Several business delegations from Europe have visited Zimbabwe to explore investment opportunities in the country, but have raised concern over the lack of clarity on the empowerment law. The law compels foreign-owned companies to transfer majority stakes to local people. There have been conflicting reports on the revision of the indigenization law in government corridors, with some ministers claiming that the piece of legislation will apply on a company basis. But some ministers have dismissed these suggestions, saying the law is not being applied by line ministries that have different empowerment thresholds. The 10 companies which are represented in the French delegation have an annual turnover of $100 billion and employ 500,000 people globally. Some of the major French companies operating in Zimbabwe are Fuel Giant Total and cement producer Lafarge. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Zimbabwe President Robert Mugabe says although the African Union's theme for its 24th AU summit in Addis Ababa, Ethiopia this week is women empowerment, it is impossible for women to be at par with men politically because of their biological role of bearing children. Responding to questions from VOA Studio 7 Sandra Nyaira on what he would do as the new chairman of the African Union if elected at the weekend to further the cause of women on the continent, Mr. Mugabe said, "It is ideal to have women at all levels of society in decision-making positions, but not easy as most women tend to drop out of politics once they start having families." The African Union has declared 2014 the year of empowering women, as this year the world marks 20 years since the Beijing Conference on Women. Let's hear more of Mr. Mugabe, the current Southern African Development Community Chair and Deputy AU Chairperson's thoughts on the issue of having more women in positions of authority.
When it comes down to the ground, it's not easy for them. They get married, they must have babies. That's a problem.
So what
we get normally, those who argue women who are single or divorced, here and there you get one or two who are married, provided it's easy constituents or something.
In other words, you're saying as women, we should choose whether we want to have families or to be in politics?
No. I'm saying it's not possible that women can be on a par with men. You see, women, we want children. We make the very women we want in parliament pregnant. Yes, and we remain it. But it's not possible. That aspect only. We leave it to the women. If they give us the numbers that will bring about the balance fine. But the treatment generally of women, equal pay for equal work. And even as they get, pregnant, they must be paid if they are employed. They must be paid for that period and not for companies or government to say, we will give you only 3 months. It must be 9 months, right?
Okay.
Things
thank you,
like that. No, we are very that you we will have to send you to Europe because they are not doing anything about women. as our missionaries. And then get them to say why is that you don't have enough women in your parliaments? You started long ago and you talk about gender to us. Don't talk about gender to us, we talk about gender to ourselves.
And that was President Robert Mugabe responding to questions from Studio 7 Sandra Nyaira on the AU's 2015 summit theme of empowering women.
You are listening to Studio 7 for Zimbabwe from the Voice of America in Washington.
Studio 7 can be found on the 4930, 5930 and 15455 kilohertz shortwave frequencies. We also broadcast on 909 medium wave or AM frequency.
Coming up,
a closer look at the African Union summit in Ethiopia focusing on women empowerment.
But first, a look at regional and international news.
Malaysia Airlines has formally declared the disappearance of last year's flight MH370 to be an accident, meaning the 239 people aboard the flight are now presumed dead. While the ruling sounds stark after nearly a year of searching for the plane that could not be found, it has a practical effect. Families of the victims may now apply to the airline for compensation.
Jordan says it will not release an Iraqi female terrorist until it receives proof a Jordanian pilot held by Islamic State militants is still alive. A Jordanian government spokesman, Mohammed Al-Moman, said on Thursday authorities will consider exchanging the female suicide bomber, Sajida Al-Rishawi, for the pilot, Mutal Al-Kasab, once they receive the proof of life that they asked for.
Some Gweru residents today held a peaceful demonstration in the Midlands capital against what they say is council's insensitivity on hardships faced by locals. Our correspondent Taurai Shaba has more details.
More than 40 local people carrying placards and singing revolutionary songs marched in Ascot and Mambo high-density suburbs before converging at the local authority's revenue office in Mutapa. The demonstrators, calling for the Gweru City Council to stop the proposed rate increases and a reversal of its decision to refer defaulting ratepayers to debt collectors, also denounced corruption, which they claimed was almost crippling the city. The residents did not name the council administrators allegedly involved in corrupt activities, saying the local authority was not catering for their needs. Chairperson Cornelia Selipiwe of the Gweru Residents and Ratepayers Association told Studio 7 residents are angry that the proposed rate increases of up to about 35% will seriously affect their families as they are living from hand to mouth.
Residents of Gweru are only pleading with the council that, look here, we are failing to pay whatever is there, and you are actually proposing to increase the tariffs by 35%. It's not workable. There's this problem of liquidity crunch. There's no viability money to actually spend. So people are saying, instead of taking us to debt collectors, why don't we sit down and come up with a payment plan?
Selipiwe said it is surprising that council intends to hike rates and tariffs when ratepayers are struggling to pay the current charges. A resident who identified herself only as Miss Wungwe echoed the same sentiments, adding that council owes its workers several months' wages, so the city fathers must understand that times are tough for ordinary people. Another resident, Duanke Nukarume, also complained about the council's position on cutting off water supplies to defaulting ratepayers.
Some of us had our water supply disconnected. Our children no longer use toilets as we have no water. They now relieve themselves anywhere. Even some adults are doing the same. They relieve themselves in the streets or the drains. Human waste is piling up everywhere, and this can cause disease. Council cannot solve the problem of defaulters by cutting off water supplies.
The demonstration is the second this month, after another one that was staged 2 weeks ago by some Koba residents over similar concerns. Selipiwa said most residents who owe council thousands of dollars are willing to enter into payment agreements with the council, but claimed that some council officials are not willing to make such arrangements.
What we are saying is that if they are going to come up with a payment plan that is workable, that is a win-win situation, we will accept that.
Studio 7 was not able to get a comment from Gweru Mayor Mtendi Kombai, who was said to be busy attending to various issues. But during the demonstration that the residents staged a fortnight ago, Kombai promised that council would meet and adopt a resolution to give defaulting residents an opportunity to make payment arrangements with council rather than refer them to debt collectors. As the country's economy continues to experience problems, most councils in Zimbabwe are finding themselves clashing with residents who are finding it difficult to pay rates and tariffs. Reporting for Studio 7 from Gweru, this is Taurai Shaba.
Former Prime Minister Morgan Tsvangirai today visited Epworth in the outskirts of Harare to assess the living conditions of people in the settlement. Our correspondent Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Mr. Tsvangirai, who was accompanied by his party secretary general Douglas Monzora and organizing secretary Abednego Bebe, among other top officials, visited three residential areas, namely Solani, Overspill, and Pentagon, where he spoke with Epworth residents. One of the residents, Lillian Maposa, told the opposition leader that the major problem faced by many inhabitants of Epworth is the shortage of decent accommodation and lack of jobs for the youth.
Pekugara chaipo dambudziko ririmo nderekuti dzimba chaidzo vamwe vakanga vakadzimba zvezvidhina dzimwe dzakatodona.
Most people do not have roofs over their heads after government demolished some houses last year. We have families that are living in the open, and the shacks that some of the affected people had erected are now being destroyed by the rains that keep pounding.
For its part, government is urging all its citizens to erect their houses at designated stands, while its crackdown on illegal structures was stopped by the High Court last year, which ordered authorities to provide alternative accommodation before destroying people's homes. Another Epworth resident, Shelton Java, said many inhabitants risk losing their lives because of poor sanitation facilities.
People are living in the Jacha stream, are in trouble of diarrhea. We are now afraid of cholera, yeah, in terms of the rain is now falling and it's now too much of rain.
Meanwhile, Mr. Tsvangirai says what is urgently needed to address problems faced by the Epworth community is for authorities to decide on the jurisdiction of the local board.
What has happened and what has been confirmed is that people taking the law into their own hands to settle themselves. It actually illustrates the extent of housing shortage. So you can't say munareka pakake omtichivamo. And on. What you can do as a government and as a responsible authority is to provide facilities.
He said his party would also source funds to drill boreholes in Epworth in order to ensure that local residents have access to clean water. The former prime minister said the problems faced by the Epworth residents, like all other Zimbabweans, were being caused by what he described as a caught, clueless government that has turned the country into a vending economy where more than 85% of the people are unemployed.
I mean, which country have you seen which actually survives on vending? I'm saying vending is ancillary and auxiliary to the main economy, and the main economy is driven by industry, by mining, by investment.
He also renewed his call for his supporters to refrain from violence, even in the face of provocation, in order to promote peace and stability in the country. Reporting for Studio 7 from Epworth, this is Thomas Chiripasi.
As reported earlier on, President Robert Mugabe is likely to assume the chairmanship of the African Union this week. The AU is tackling issues like the militant Boko Haram currently terrorizing Nigeria, the Ebola crisis, and attempts to improve the lives of women. For perspective, reporter Tatenda Gumbo speaks to chairman of the ZANU-PF UK province, Nick Mangwana, and political consultant Charles Mangongera.
On the Boko Haram crisis that we are having in Nigeria, thousands of people have been killed, hundreds more have been abducted, you know, young girls and young children. But the response that we have seen so far from the African Union is that of ambivalence in terms of how to deal with that situation. I would have expected by now that the African Union would have had an emergency crisis summit to deal with that situation. But what we saw was sort of, you know, disjointed responses coming from the continent. So I think that Mr. Mugabe is coming into the chairmanship at a time when the continent is facing a number of challenges, and I don't know that he is up to the task.
Mr. Mangwana, your take on that issue. Also, as Mr. Mangongera is pointing out, the issue that the AU has a myriad of issues that they need to deal with and take care of. Would this be possible under the leadership of President Mugabe?
Mr. Mangongera mixed it up a bit. Initially, he said the occupier of the office doesn't really matter, which I totally agree with him. The issue is about capacitating the African Union to solve the problem that Africa has, which is where the biggest problem is. The occupier of that office is inconsequential. Institutions run Africa, not an individual. As I pointed out, that you might not even recall who President Mugabe is taking over from. Over the years, African chairmen have had the tendency of appointing eminent persons for each conflict point, for each pressure point. For example, whatever is happening in Nigeria, the African Union could possibly appoint President Mbeki to be the point person, could also appoint any of the eminent people, Chissano or whoever, to be the point person. You don't physically need to be jumping and hopping from place to place as a chairman. A chairman, you just chair the meeting. You just chair the organ. But it's your vision and direction that's needed. And still, President Mugabe remains a visionary. He doesn't need to be jumping on from one plane to another to go to conflict point. He has the intellect. He's still intellectually astute. As long as that is there, that's all you need.
Mr. Mangongera, looking at the larger picture of the African Union, there are so many questions about its capacity, as what Mr. Mangwana was just talking about. The questions that itself as a body, is it able to tackle these issues? Because looking at even the response of Ebola, some were even criticizing the AU, saying that it didn't do what it was mandated.
Look, I think that, yes, we can focus on the various challenges that we are highlighting, including the Ebola crisis, including Boko Haram, and so on and so forth. But, you know, the biggest challenge that Africa faces today is that of, you know, a ruling class which is detached from the citizen. In most African countries, you have, you know, rising inequality between those who are the beneficiaries of the independent case and the rest of the citizens. And if you look across the continent, there is increasing resentment, you know, towards those that are ruling or those that are leading.
Mr. Mangwana, looking at the issues such as inequality, this year the African Union is focusing on the empowerment of women. How important is that, as if we're looking at some of these issues?
The country with the highest number of female composition in parliament is Rwanda, and Zimbabwe is still even better than Britain. Most Western world do not come anywhere near most African countries. And as we can recall, that Liberia had a female president, Malawi had a female president. Not many countries, especially the Western powers, can brag of the same thing. It's a process, it's not an event. It's going to take a while. We started the journey. Yes, we've started the journey.
And that was political analyst Charles Mangongera. I also heard from Nick Mangwana, ZANU-PF chairman of the UK province. And they were all talking to Studio 7's Tatenda Gumbo.
The international organization Human Rights Watch says world governments make a serious mistake when they sacrifice human rights in the name of tightening security measures. In its annual review of global human rights released Thursday, the group said Nigeria, Iraq, Syria, Israel, and the United States are among the nations using security concerns to justify the violations of human rights. For perspective on Zimbabwe, Studio 7's Ndimiyake Nwakalele reached Dewama Vinga, Human Rights Watch senior researcher, Southern Africa.
We have seen in 2014 the displacement of some 20,000 from Chokwemkosi Dam Basin following flooding in February 2014. So we are calling upon President Mugabe and his government to prioritize respect for human rights. And we're saying that as Mugabe is the chair of the Southern African Development Community SADC, he has a greater responsibility to ensure protection of human rights in Zimbabwe. And if, as expected, he becomes the AU chair for a year, it raises even higher the bar for human rights respect in Zimbabwe and across Africa. We are concerned about the rising terrorism and terrorist groups across Africa, including Boko Haram in Nigeria, as well as Al-Shabaab in Somalia and Kenya.
The report seems to indicate that a lot of the human rights violations are done in the name of national security. Can you expound on that?
Yes, that is the challenge, that human rights have been subordinated to consideration, so-called, as the government's belief of stability, national security. And what we're saying is that sustainable stability and national security is dependent upon enjoyment and respect for human rights. So these are false arguments that these governments across Africa and globally are. And we're urging that they see the reality and the truth.
That was Dewama Vinga, Human Rights Watch senior researcher, Southern Africa, speaking with Studio 7's Ndimiyake Nwakalele from South Africa.
Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when our Women's Roundtable host will be talking with listeners and experts about the African Union Summit, whose theme is Women Empowerment.
Now to recap today's top stories.
The European Union is next week expected to resume direct aid to the Zimbabwe government after a 13-year hiatus.
Some Gweru residents hold a peaceful demonstration in the Midlands capital against what they say is cancelled insensitivity.
That's our broadcast this evening. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, wishing you a good evening.
Jonga lo Chris Lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlaka 29 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
We will have to send you to Europe because they are not doing anything about women.
Aba mazwe ase Europe akulalutho abalwenzayo ngodaba lwabesifazane.
To say, well, why is that you don't have enough women in your parliament?
Yindaba bengelabo abesifazane abaningi emaparlamente abo.
Umongameli Robert Mugabe usola amazwe angentshonalanga esithi kawaqakethekisi udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana.
Umkhokheli we-MDC T umnumzana Morgan Tsvangirai namhla wethekelele emzini we-Epworth duzane leHarare ukuyazibonela ngawakhe inhlupho uZulu wakuleyo ndawo abhekane lazo.
Izakhamizi zeGweru ezedlula amakhulu amane zitshengisele lamuhla emigwaqweni zisola ukwenza kukamanisipala walelo dolobho okuveza ukunganaki inhlupho ezibhekane labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Mugabe namhla usole amazwe angentshonalanga esithi kawaluqakathekisi udaba lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. Umgabe wethule amazwi la ekwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union ngemva kokuba ebuzwe intathelisindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira ukuthi kuyini azakwenza ekuthuthukiseni abesifazana nxa esengumgcinisihlalo we-AU. Abakhokheli bomanyano lo bazahlangana kusasa langomgqibelo behluza indaba ezitshiyeneyo ezithinta izwekazi le-Afrika ezigoqela umkhuhlane we-Ebola kanye lomvukela wabahlamuke beBoko Haram kwele Nigeria. Ekupheleni komhlangano lo ngomgqibelo uMugabe uzaphiwa isihlalo sokukhokhela i-AU okomnyaka. Indikimba yalomhlangano ngeyokuqakathekiswa kwabesifazana. Umongameli Mugabe uthe lanxa abakhokheli be-Afrika bezimisele ukuthuthukisa abesifazana kunhlangothi zonke zempilo, kunengi okusuke kuvimbele imizamo. Kodwa uthe lanxa kunjalo amazwe e-Afrika enza ngcono kakhulu kulamazwe angentshonalanga, wona athi alamalunga edale lephalamende amalutshana kakhulu awesifazana nxa kuqathaniswa lamazwe e-Afrika. Asizweni amazwi kaMugabe ekhuluma lo Sandra Nyaira.
We will have to send you to Europe because they are not doing anything about women.
Aba mazwe ase Europe akulalutho abalwenzayo ngodaba lwabesifazane.
To say, well, why is that you don't have enough women in your parliament?
Yindaba bengelabo abesifazane abaningi emaparlamente abo. Baqala indaba zombusazwe kudala kodwa lokhu besilela kudaba lokuthuthukisa omama. Bengabositshela ngodaba lokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane. Abasitshiye sikhulumisane sodwa ngalolu daba.
uMongameli Mugabe ubexoxa lapho ecingweni le-Studio 7 ese-Addis Ababa kwele Ethiopia. Kunjalo nje sixhume olwela ilungelo labesifazana njalo engumlobi unkosikazi Jana Ncube Musimwa ese-Ethiopia sambuza ukuthi ubona amazwe e-Afrika ethatha amanyathelo aqinileyo na ukuphakamisa omama njengokukhuthaza kwe-African Union.
I-African Union Summit ehlangana khathesi e-Ethiopia iqakathekile sibili ngoba kulumnyaka bazimisele ukuthi bazabe bekhuluma ngokuthi omama impilo yabo mama ime kanjani, ukuthi ama-issues e-women's empowerment ame kanjani, lokuthi i-development yabo mama le-development ebamba omama ime kanjani.
Yona intuthuko yabo mama ezwekazi le-Afrika ungathi iminjani, bayaqakathekiswa na kunhlelo zentuthuko?
Omama sibili, ungakhangela i-Afrika yonke jikelele sikhanya singazathi sisakhatshana ngenxa yezinto eziningi eziphatha impilo yabo mama, ukuthi amalungelo abo zamanga kakahle. Ungakhangela amazwe amaningi uyabona ukuthi omama lokhu besehluleka khona ukuthi bathole nje ithuba lokuthi bethole ithuba lokuyafunda, ithuba lokuthi bathole imisebenzi, ithuba lokuthi baqalise amabhizinisi, ithuba lokuthi bapromothwe ukuthi labo bakwanise ukuthi babe ngabantu abazimeleleyo bodwa, bebe lama land rights, izinto ezinjalo. So umnyaka lowu uzasipha ithuba lokuthi sikhangele zonke izinto lezi eziphatha bomama kwi-Afrika yonke laseZimbabwe specifically.
Kuyini okumqoka ofuna kulungisiswe yi-African Union ukuze baphakame abantu abangomama kuzo zonke inxa zempilo?
I-African Union ngo-2003 yahlangana yakhangela impilo zabomama e-Afrika. Bahlangana o-president bethu lama-prime minister ethu ba-adopta imithetho abazipha yona ukuthi thina e-Afrika sizafaka imithetho enje emazweni ethu azabe esipha omama amalunga, azapha omama amathuba. Imithetho leyi iyabhalwa kudokument okuthiwa yi-Protocol of African Women's Rights, ya-adoptwa ngo-2003. Ungayikhangela ukuthi ikhangela izinto ezinjani, uyabona ukuthi iyakhava impilo kamama jikelele. Akula lutho olungabanjwanga khonapho, kusuke ezindabeni zemithado, kusuke ezindabeni ezokuthi khona ama-sexual reproductive health and rights abo, ukuthi ukuphumelela kwabo, i-women's empowerment, ikhava yonke indaba ekhangelene lomuntu ongumama. Umthetho lowo yiwo sifuna ukuthi sikhangele ukuthi amazwe ethu kulumnyaka sebefike ngapi, ukuthi omama, ukuthi omama bayakwanisa yini ukubenefita from ama-provisions afakwa ku-protocol leyo.
Unkosikazi Jana Ncube Musimwa ulwela amalungelo abesifazana njalo ungomlobi, sixoxelaye ese-Addis Ababa kwele Ethiopia.
Umkhokheli welinye lamacele e-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla wethekelele elokitshini le-Epworth duzane le-Harare ukuze ayezibonela ngokwakhe inhlupho uzulu walendawo abhekane lazo kanye lokuba lubhahe okunganani udubo lobuyanga. Abantu be-Epworth iningi labo kungabasekeli bebandla lakhe abasemkhukhwini ebalisa i-Pentagon Solani kanye le-Overspiel abaxotshwayo ibhodi yalindawo bemba phansi bethi abayi kusuka lapho abahlezi khona. Intathe izindaba ethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo ngabantu abahlala endaweni ebizwa ukuthi i-Pentagon Stoop etholakala e-Epworth ngesikhathi umkhokeli welinye lamacele MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai efika lamhlemini uhambo lwakhe lokuyabona indlela uzulu wakule ndawo aphila ngayo. Utshangirayo utshengise ukukhathazeka wathi ukwakhiwa kwemikhukhu abahlala kiyo kuyisibonelo sokuba abantu badinga indawo zokuhlala, ngakho uhulumende kumele akulungisise lokho abatholise indawo yokuzakhela imizi engcono.
What has happened and what has been confirmed is that people taking the law into their own hands to settle themselves.
Oso kusenzakala ikuba abantu sebezithatha umthetho bewenze owabo, sebezitholisa indawo zokuhlala. Lokhu kuyisibonelo sokuba lukhulu okunganani lolu daba lokusilela kwendawo zokuhlala. Okungenziwa nguhulumende yikutholisa uZulu indawo zokuhlala.
Umnumzana Bednico Bebe obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MTCT ugcizelele amazwi womkhokheli wakhe wokuthi baye kulolu hambo e-Epworth ukuyazibonela ngokwabo ukuba bunzima bani uZulu wakule ndawo ahlangana labo.
Siyakwazi sesikuzwile ukuhawula kwabantu be-Epworth ngoba bahlala ezindlini ezilama-toilet afana lama-toilet ekhaya kodwa bona bahantu abahlala edrobheni. Sizwile njalo ukuthi abantu be-Epworth ngabantu abangalamsebenzi ngoba imisebenzi kayitholakali. Sibonile njalo ukuthi abantu be-Epworth ngabantu abahlala endaweni engahlambulukanga, engahlanzekanga ngoba uhulumende ungani ngabantu angabananziyo.
Uthi njalo Bebe sebekuzwile ukuhlukuluzwa kwabantu be-Epworth abatshele inkokheli ebezikulolu hambo lukaTsvangirai ukuba babandlululwa kokuphela amalunga ebandla le-ZANU-PF ebadlisa imbuya ngoluthi isikhathi sonke. Lezi zakhamizi zitshele umkhokheli wazo ukuba zifuna uhulumende we-ZANU-PF abatholise indawo ezidingakalayo ukuba bahlale okusemthethweni, hathi kube lokhu bebhidlizelwa imizi yabo kokuphela kanye lokuhlukuluzwa ngabebandla. Unkosazana Lethwini Ncube ungomunye wezakhamizi esezile minyaka emine ehlala lapha ePentagon. Ubhidlizelwe umuzi abehlala kiwo yena labanye bakhe kuthiwa bakhele endaweni engavunyelwayo, batshaywa belala phandle ngokwesaba lanxa yethi sekunganeno selokhu lwabuyiselwa edale udaba lwabo.
Indaba yayisepholisi iphelile indaba ecourt ukuthi sizakuyalizosibulalela izindlu zethu singakayenzi singakasitsheli ukuthi uhamba njani. Indaba ingakaphele ecourt abe-PC lawa wabethatha ubabulane imbambo athi asiwusebenzi lokukwamaphepha lokungokwamanga. Babuyasebethole izigodo amapholi bapheka 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 bazobafika le. Bathe sebeqeda ukupheka ngala bantu bathi ingapheka njani okula bantu khona namhla ayomhla dade saliyekele lathe sinamhla sifuna ukukutshengisa. Babesithi sicela ukuthi lihlale khona ngapha lingabuyi ngapha. Abantu bathi hayi sizathi kufuna ukukhuluma nani ukuthi lipheke kula bantu sifuna amapholisa. Ngaba amapholisa abuya ayezosihlupha sasithithi sasikhuluma labo sisane alimakona babesinimanye namhla sizalilungisa.
Umkhokheli we-MDCT ukhulumisane loZulu we-Epworth eqala ngase-Pentagon Stoop lapho akhulume phezu kokusilelayo okubalisa amanzi ahlanzekileyo. Usuke lapho walubhekisa emkambo yeSolani wagqiba uhambo lwakhe ngokuya eklinika ye-Overspill lapho inkokheli zakulesi sibhedlela zingafunanga ukukhulumisana laye ngoba zisesaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalimi ezabelweni zeMandebeleni bathi sebesisabela ukuthi bengalahlekelwa izilimo zabo kulandela ukuchisa osokube khona. Abezomgadi besithi kuzaqhubeka emangweni lo emaswingo la kwezinye indawo zeManicaland kanye leMidlands. Kufika uNotando Spanda.
Indawo eziningi ezigabeni zeMandebeleni kanye leMaswingo azikani izulu elizwayo selokhu kwaqala umnyaka. Izilimo eziningi sezivuna ikakhulu umumbu obusuchakaza okuyikho udinga amanzi amaningi. Ababona ezomkhathi i-Meteorological Department bathi kukhangelelwe ukuthi izulu line endaweni eziningi zelizwe kuyona le iviki ngaphandle kwezigaba zeMatabeleland South leMaswingo lapho ilanga liyaqhubeka likhipha inhlanzi emanzini. Bayaqhubeka bethi eminyakeni eminingi bavame ukunisa amayezu ezulu i-cloud seeding ngalesi sikhathi kodwa lonyaka ayikho imali yokwenza lomsebenzi. Unkosikazi Bongiwe Mlalazi olime emangweni weinsiza eMatabeleland South uthi izilimo eziningi sezidanile emasimini ngokusilela kwezulu. Uthi lanxa kuyake kuchise lamayezi athwale konke lokhu kusuka kuphelele emoyeni kungela zulu elinileyo. Wengeze esithi bakhangelele ukuthi izulu line kumalanga onale azayo ngoba lingenzanga njalo izilimo eziningi ziyabe zingaseyikukhahlela ngendlela.
Emasimini sokumhlophe kuyesabeka yonke into nje sibunile
sesikhalela nje ukuthi ngasi yathola nje izulu elizayenza ukuthi izifuyo lazo zingafi zithola amanzi okunatha ngoba lasemfuleni lapha sokuchile akuselanto ekukhona izulu lokho salicina mhla ka 1 kuzibandlela kona lomnyaka uqalisa namhla sikuzwa umhla ka 29 silokhu singakatholi izulu.
Umlimisi weinsiza umnumzana Hebron Ncube uthi bahlezi bekhuthaza abalimi kulumhlubulo welizwe ukuthi basebenzise indlela ezintsha zokulima ezilondoloza amanzi njengoba izulu lisilela minyaka yonke. Uthi sebefundise abanye abalimi ngendlela lezi ezintsha zokulima ezeconservation farming osokule minyaka emibili bezifundisa ukuze izakhamizi zibone umahluko obakhona nxa kulondolozwa amanzi.
Conservation farming iqakathekile ngoba ibuzama ukulondoloza ubumanzi njengoba izulu esilalo lililutshwana. Ngakho umzamo okhona ukuthi singenza njani ukuthi kube izulu lelele lilutshwana kukhanye siba lamanzi angcono kulalopho. So yikho ukuqakathela conservation farming.
Uncube uthi baphatheke kumsebenzi wokufundisa abalimi indlela entsha yokulima bekhangelele ukuthi kube yiyo ecina isetshenziswa kundawo zonke ezisilela izulu ukuze kuqedwe udaba lwendlala. Uthi kuqakathekile ukuthi umhlabathi lawo ulondolozwe ngoba nxa uvele ulinywa minyaka yonke uya uphela ukudla okuyikho okudingwa yizilimo.
Lakho okunye kuqakathekile ukuthi umhlabathi ungabe ulokhu linywa uphendulwa ukuphela ngoba lakho lokhu kuyawubulala umhlabathi. Ngakho kukhona ukuthi khonapho kuzaba khona lesilimo lungisa khonapho. Ehe, ubuso sithi lenye indawo yekele ukuthi uyilimo iphendule.
Ingcitshi kwezokulima zithi izilimo zilakho ukuqeda amaviki amathathu zingatholanga amanzi lapho zisezincane kodwa lapho sezichakaza ziyabe sezidinga amanzi amaningi. Uhlangothi lwe-Meteorological Department lwabelwa inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola, i-$400,000, ukuphatha inhlelo zalonyaka, kodwa imbiko ithi ugatsha lwezimali alukayikhuphile imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama lamuhla sikhangela okwenzakala emhlanganweni we-African Union oqhutshelwa e-Addis Ababa kwele Ethiopia.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umnumzana Alexis Tsipras usefungiswe ukuqala umsebenzi wokuba inhloko kahulumende wakwele Greece. Kulokukhona na ukukholo kwenkokheli yamazwe aseEurope engathakazeleli izibopho zakhe eziqondane lezenotho. UTsipras uthatha lesi sikhundla ngemva kokunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo lizwe ngesonto.
Isigodlo sezomvikela eMelika isePentagon sibika ukuthi ibutho labesiKurdish kwele Syria selenelisile ukulwisana labahlamuki lathatha isilinganiso sokungamachumi athoba munemunye ekhulwini 90% edolobheni leKobani. IPentagon eyiyo ekhokhela umanyano webutho eliphathisa kwele Syria ichayele ihlombe ibutho lomanyano ngokuvimba imisebenzi abahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo.
Ukuziphetha eza kwamanye amazwe, umkhokheli weqembu le-Lord's Resistance Army uDominic Ongwen umiswe phambi komthethwandaba wamazwe omhlaba oweHague okwakuqala lamhlanje.
Umsakazo weZimbabwe Broadcasting usoqinisa umkhankaso wokubhadalisa uzulu amalayisensi emisakazo wayo kuyindlela yokubuthelela imali yokuthuthukisa imisakazo isuka kuhlobo lwe-analog isiya kuhlobo lwalezi nsuku lokusakaza i-digital. Iziphathamandla zengatsha zikahulumente ezitshiyeneyo ezibalisa izimba lamapholisa ziphakathi kokudinga abangela malayisensi abagoqela abatshayela izimota. EliZimbabwe yilo lodwa ilizwe elingakaguquli indlela yokusakaza lona ilanga elafakwa inhlanganiso ye-International Communications Union elokuthi kwenziwe lokho elenyanga kanhlangula selizafika. Elezimbabwe lifuna imali engafika izigidi ezingamachumi amathathu, $29.5 million, ukwenza uhlelo lokuguqula imisakazo lolu. Owake waba ngumsakazi olodumo umnumzana Ezra Chisa Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ukungaguquli indlela yokusakaza lokhu kubangela ukuthi uZulu angavuki lokulalela imisakazo elohlonzi.
I-digitalization ikhulunywa ngale nto okuthi kuthiwa izinto kumele zisukele ukuthiwa ku-analogu zibuye ku-digitalization, ikakhulu kuloko okusakazwayo kungaba kuma-radio kuma-television. Waba nomthetho ukuthi-ke i-Africa ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe layo ingabantu abasayinayo kulezo ze-Africa ayenzanga. Ikanti-ke i-world okuthiwa ngomhlaba wonke i-digitalization-ke lo nyaka ekupheleni kwa-May kumele wonke amazwe se-digitalizile. Senzeke imisakazo yaba yilokho okusha okungaphezulu ukuthi kucace nakubani olaleleyo loba kulaleyo Studio 7 nalelo bani kube ngokucacileyo. Kodwa kahlesi-ke thina ngapha umsakazo lawo ngowodwa i-ZBC isebenzisa lokho kuthiwa i-analog.
Manje njengoba isikhathi sokubana kuguqulwe kusuka ku-analog kusiya ku-digitalization sesisiyafika, ubona ungani kuyinokuzayenzakala?
Ngomthetho kumele ukuthi vele ihliye esihlulu ingabalwa-ke ukuthi i-ZBC inanzwe kumbe sithi recognize inanzwe njengomsakazi njengomsakazo onazwayo-ke emhlabeni wonke jikelele. Kumele-ke i-ZBC ngomthetho ihlivale ingasasebenzi, kodwa siyakwazi ukuthi akusezokwenzala kanjalo. Umthetho lo omutsha bakhuluma bodwa ama-ministers bona abakabayi bakhokhele bathi hhayi kusiyachaya ku-May umnyaka ozayo lokho okufuneka ngumhlaba wonke sebesikwenzile. Kodwa-ke lozi-ke into abazisayinelayo esithi bakubhalela naphansi bavumelana bengamazwe omhlaba ukuthi kwenzakale kukhanye ngani lapha kusoze kwenzakale. Angithembi ukuthi ngesikhathana esisele sokusele inyangana ezilutshwana ukuthi bazenelisa yini ukuthi basikele kodwa i-digitalization. Uyakwazi ukuyabe ungasekho emthethweni May nxa ifika lokhu esingangenanga khonapho.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo kulezibonelo na ezikhomba ukubana sebeqalisile ukuyenza i-digitalization yakhona?
Hayi, ngitsho iqiniso elihle asazi lokhu esizwa amagabha aphuma khonapha emsakazweni olodwa i-ZBC akula nto-ke ezwakalayo. La amanye ama-radio abafaka bathi ngama-independent yiwa ngani ananza lesi sifinqo esenziwayo. Kodwa-ke hhayi kwe-ZBC kakula asiboni lutho, akula zibonakaliso ezikhona, akula nto ethinto asiboni abantu begebha, asiboni abantu besenzana ukuzithulele kuthe zwi.
Lo mnumzana Ezra Chisa Spanda wake waba ngumsakazi olodumo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo utshela intatheli izindaba ukuthi eleZimbabwe lile themba lokuthi lizenelisa ukufinyelela ilanga lokugcina ukusebenzisa uhlobo lokusakaza lwe-analog. Imizamo yokukhuluma lo Moyo lamuhla yehlule.
Izakhamizi zeGweru ezedlula amakhulu amane zitshengisele lamhlanje emgwaqweni zisola umansipala walelo dolobho zisithi ukhanya engelandaba lokulungisisa inhlupho uZulu abhekane lazo. Abantu laba bebethwele amabhakane behlabela njalo bafole besuka e-Ascot Club House baya emahofisini amakhulu ekhansili aweMutapa lapho abafike babuthana khona. Amabhakane abo ebebhalwe imbiko esola ukungethembeki i-corruption abathi sokubhahile phakathi kweziphathamandla zekhansili. Izakhamizi zeGweru zisola njalo ikhansili ngokufuna ukuzikhwezela imithelo ngesilinganiso esedlula amachumi amathathu ekhulwini i-35%.
Ukuhlaziya okwenzakala emhlanganweni womanyano we-African Union osaqhubeka e-Addis Ababa, Ethiopia. Sixoxa lonkosazana Thabita Khumalo omela ibulawayo East edalele ephalamende endawonye lomnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF. Siqale ngokubuza umnumzana Ngwenya ukuthi umanyano lo ulamandla na awukulungisa ukuhluphayo emazweni akulumanyano ogoqela imikhuhlane efana le-Ebola, udaba lwabahlamuki kanye leziphathelane lokunanzwa kwamalungelo abesifazana.
Singakhangela e-Afrika lapha ukubambana kwamazwe kusuka kube nzima. Sezwa-ke umongameli welizwe uPresident Mugabe exasisa isikhathi esedluleyo lapho esithi yena akhona amanye amazwe angakatholi ukukhululeka yonke into abangabe befuna ukuyenza qala bayebuza kulabo ababakhokhelayo. Akhona amazwe aphansi ikakhulu aphansi kweFrance, khona ngale ikakhulu entshonalanga eWest Africa laseCentral Africa. Yikhona phe sibona khona kule nkinga kakhulu ukuthi lanxa lingaze livumelane liphumele izinqumo kusuka kube nzima ukubana sigcwalisise ngenxa yokuthi abanye abantu inkululeko yabo ngeyokukhuluma nje kuphela. Ngakho-ke kusuka kube nzima ukuthi lokhu kwenzakale. Njalo singakhangela kwamanye amazwe kuvele kulokulwisana kulobudlwangudlwango ukuthi khona ukulondolozwa kwezinqumo kanye-ke lokulondolozwa kwamalungelo ikakhulu okwabesifazana kusuka kube nzima. Lokhu njalo kwengezwa ngenxa yokuthi akhona amanye amasiko kanye lokholo oluvele lungahloniphi amalungelo abomama kumbe amalungelo abesifazane.
Nkosazana Khumalo, umanyano lo ungaletha yini umahluko kumazwe akuzwekazi le-Afrika?
Umahluko ukuthi ubuye ungabuya udubo silalo njengo-Afrika yikuthi into esiyifunayo siyayazi, okusehlulayo yikuthi sikwenze. I-Afrika ngendlela anothe ngayo ngasikhuluma namhlanje sikhomba ngowaphakathi yibo naye kulamasiko, kodwa mele sibekwazi ukuthi umlimi usomandla wakhe senza umhlaba lo kazanga chiye nethi yini okuza kwenza sibuza ukuthi ngalokhu kukhona ngalokhu kuright. Ngizakunika umzekeliso kufana lokuthi umuntu uyabe hlezi endlini. Uma endlini lapho hlezi khona ungakorobhi, uthanyele, ukhiphe idodi, kuzahlala kungcolile. Kungafika omunye umuntu ovele engafuni idoti uzangena akhiphe idoti leyo usemuvi. Okusehlulayo yikuthi singamagovu sizikhangela thina njengoThabita, awusakhangeli uZulu akuthume ukuthi uyemela ukwenzela ukuthi inhlala yakhe ibe nhle.
Siyananzelela ukuthi uMongameli Mugabe ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sokukhokhela lumanyano.
Thinda sikubona kuyinto ezakuba nzima ngoba okwakhathesi elizweni laseZimbabwe sidla imbuya ngoluthi umangoye uselala ezi. So uMongameli onjalo ongenankinga yabantu abakhokhelayo abadubekayo, abantwana bezikolo sebephumile emayunivesithi, sebepasile, sebengena emgwaqweni, sebethengisa ama-juice card. Okuzamenza ukuthi ancedise u-Afrika, yena owakhe umuzi kulobunzima obungaka, yini sifuna umongameli inkokheli eyaziyo ukuqakatheka kwelungelo lukazulu.
Sokuke kwaba lokuchothoza okuningi, abanye besithi hayi ngeminyaka yakhe kafanelanga, abanye besithi hayi kulokwephula kwelungelo loluntu, abanye njalo besithi kulungile nxa ikhethwe ngabantu.
Singakhangela izinqumo kumbe imithetho e-AU, akula lapho okulotshwe khona ukubana ule kudaka le engafanelanga ukubana kukhokhele khona umuntu, kodwa esikwaziyo lo obengumsekeli ekamgcini sihlalo nguye othatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo umnyaka olandelayo, njengalokhu esikubona kumongameli welizwe uPresident Mugabe. Khathesi sikhuluma kanje kusasa nguye esimkhangelele ukubana athathe lesi sikhundla. Abantu abakhuluma imbono yabo bahlala bekhona njalo bazahlala bekhona, kodwa into eqakathekileyo, into ejabulisayo ngeyokuthi isikhundla lesi sizathathwa ngumuntu olokukhalipha, ngumuntu okwaziyo akwenzayo. Ikakhulu singakhangela kwele Afrika lapho ukubana kulokulwisana kulokungazwani phakathi kwethu kuyikubangela kwesitha esingena phakathi kwethu ikakhulu emazweni. Ngakhangela into zokulwisana kuboNigeria kuboBoko Haram ngakhona ngale nakuboDRC uqozela okukhona. Umkhokheli onjengoPresident Mugabe ekhuluma isikhathi esiningi esithi kumele kuhlonitshwe intando kaZulu, nguye umkhokheli ofanele olungi ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi yena ngumuntu ozinikelayo ukulwisana lobunzima obungabe bukhona e-Afrika. Sikhuluma kanje kulo bunzima obe-Ebo.
Elakho elokugcina-ke Nkosazana Khumalo, uyavumelana lamazwi kaMnumzana Ngwenya?
Hayi, mina kangivumelani lamazwi ngokuthi sikhuluma kathe sokunje kulamakhampani amabili okuthiwe enze umsebenzi omuhle njalo kuyenza imali. Amakhampani lawo
ama company abomakhale kukwini le company yethengisa utshwala ukuthi ukuthi ilizwe lethu owethu umsebenzi usuyikuthi sidlale ngomakhale kukweni makhukwini njalo sidakwe kukanti-ke kumele kuvule amankampani ukwenzela ukuthi abantwana bayisebenza namhlanje abantwana baphumile ama-yunivesithi almost 18,000 basebesemgwaqweni akula nto abazayenza akula msebenzi uzatshintsha i-afrika njani ezehluleka ukutshintsha izimbabwe sithele nzima la ngawumongameli esithi khona uyazi ukuthi abantu bakhipha phakathi kodubo imisebenzi iyavuka akula msebenzi ovukayo okuvukayo ngezenkonzi amankampani wonke ayesenza ingubo esenza izigqizo zenzani namhlanje ngahamba sokukonzi
leyo bekuyingxoxo phakathi kankosazana Thabita Khumalo lomnumzana Morris Ngwenya.